manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chikunguru 5 2020 makaterera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kupararira kwakanyanya kuri kuita chirwere checoronavirus kuSouth Africa kuno pa dambudziko zvakanyanya kunyika yeZimbabwe sezvo tiri su vavakidzani.
Mumwe mudzimai ane makore 21 okuberekwa oshaya nechirwere checoronavirus muHarare mumwe chiremba achiyambira kuti kubatwa kwevanhu vakawanda nechirwere ichi kuSouth Africa richava dambudziko guru kuZimbabwe. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa voita musangano nevatsigiri vavo paFacebook.
Tiri kutarisira kutsvaga mainvestor kuti tishande navo. Iye zvino tichiri kungotanga asi tinotarisira kuti kwatiri kuenda uku zvinhu zvichanaka patichasimudza Zisco.
Hurumende inoti yave kuda kumutsazve kambani yeZisco iyo yave nemakore akawanda yakavharwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti mumwe mudzimai wemuHarare ane makore 21 okuberekwa akashaya nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Mudzimai uyu anonzi ainge asina nhoroondo yekumbofamba kunze kwenyika zvinonzi navana chiremba zvinogona kureva kuti chirwere ichi chiri kutenderera munharaunda vanhu vasingazvizive. Kushaya kwemudzimai uyu kunoreva kuti pave nevanhu vasere vashaya munyika nekuda kwechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwakakwirawo kusvika pamazana 650 nemasere kana kuti 698. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu 93 nechirwere ichi nezuro. Pavanhu ava 55 kana kuti 55 vakabva kuSouth Africa, vatatu kuBotswana, vamwe vatatu kuMozambique, vaviri kuAmerica, mumwe chete achibva kuZambia, uye vamwe vasere vachitapurirwa chirwere ichi munyika. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi munyika, vaviri vavo ndivo chete vanozikanwa kuti vakachiwana sei, asi pave kuongororwa kuti vamwe vatanhatu vakachitapurirwawo sei. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi munyika kusvika pari zvino vasvikazana nemakumasere nemumwe chete kana kuti 181. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vadarika zviuru 90 kana kuti 78,000. Kukwira kwehwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kuri kuuyawo apo vashandi vakawanda muzvipatara kusanganisira vana chiremba nevakoti vari kuramwa mabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo sezvo vasati vapindura mibvunzo yatakavatumira nezvekuramwa basa kwevashandi. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Edgar Munatsi vanoti nekukwira kwehwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kuSouth Africa uko kune vanhu vanodarika zviuru zana zvine makumi masere nemasere kana kuti 188,000 vabatwa nechirwere ichi uye kuinewo vanhu vanodarika zviuru zvitatu vashaya kunogona kukonzera dambudziko kuZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Munatsi.
Kupararira kwakanyanya kuri kuita chirwere checoronavirus kuSouth Africa kuno pa dambudziko zvakanyanya kunyika yeZimbabwe sezvo tiri su vavakidzani mukatarisa kuti kukwira kwazoita manhamba emuZimbabwe mazhinji vazhinji vevanhu vakabatwa necoronavirus vaibva kunyika yeSouth Africa. Chero zvazvo tichifungidzira kuti vazhinji vacho vakazochibata chirwere ichi mumaquarantine centers nezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri munyika yeSouth Africa uyewo vanhu vazhinji vanga vakurarama nekuno tenga nekutengesa zvinhu zvibva ku South Africa.
Zvino ne mamiriro aita zvinhu zvinorevei kuzvizvarwa zveZimbabwe izvi?
Zvichaita kuti vanhu vazhinji vapinde panjodzi, vanenge vasarirwa nekuita kuchuza zvinhu zvakaoma zvekuregedza kundotsvaga raramo, pamwe chetepo nekubata chirwere checoronavirus. Saka injodzi hombe kutambudzika kweSouth Africa necoronavirus kwakangofanana nekutambudzika kwatichaitawo isu vana veZimbabwe nechirwere, uyezve nekuti vanhu vakawanda vanorarama nekutengesa kunyika iyi nekushanda ikoko.
Vanhu vangaite sei kuzvidzivirira kuti vasatapurirwe chirwere ichi?
Vanhu ngavaregere kurivara. Tinoziva kuti tanga tichirwisana nechirwere checoronavirus kwenguva yatirebei. Zvave kutoita wese, ende tinoona kuti chirwere chekorona chirwere chinouraya. Tine vanhu vakati wandei varasikirwa neupenyu pasi rose, uyezve muZimbabwe.
Utsanana hupi huri kukurudzirwa unofanira kuramba uchiteedzerwa nevanhu?
Saka vanhu ngavasari vare zvachose, ngavarambe vachiita zvavakakurudzirwa zvokugeza maoko nesipo kana kushandisa mahand sanitizers, nekupfeka zvinokavha kumeso kana vachinge vokosora vasakosorere vamwe. Izvozvo zvakakosha nekuti chirwere checoronavirus tichiri nacho kwechinguva chakatotirebe chinotevera.
Chiremba Dr. Edgar Munatsi ava vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro kuBritain vari parunare kuBritain kwakare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mana zvine makumi matanhatu nevatatu kana kuti 463,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, uye vashaya vadarika zviuru gumi nerimwe zvine makumi masere nematanhatu kana kuti 11,086 vapora vachidarika zviuru mazana maviri zvine makumi maviri kana kuti 222,000. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana zvine makumi maviri nemapfumbamwe kana kuti 129,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mashanu zvine makumi matatu nechimwe chete kana kuti 531,000 vapora vachidarika mamiriyoni matanhatu kana kuti 6 million. Mutungamiri webato rinopikisa MDC Alliance vaNelson Chamisa nasi vaita musangano nevatsigiri vavo pamadande mutande akasiyana siyana kana kuti e-rally. Akaandike kutanga mutungamiri webato munyika achiita musangano padande mutande nekuda kwekupararira kwechirwere checoronavirus munyika nepasi rose. VaChamisa vati matambudziko akasangana nenyika ave kuda kubatana, uye kuti paitwe komiti inombofanira kubata matomu zvinhu zvichigadziriswa.
Isu tiri clear chekunyika munyika muno a 3-step solution yatingati problem definition. What is the process to resolve that problem? And then what is the destination? Directly a problem emnyika muno e governance. How is it going to be resolved? We need a transitional authority, a mechanism. Inosesekedza zvunhu. Toita mubatira pamwe toisa ma comprehensive reforms. Nyika yaenda mberi. Then towirirana kuti akuita free and fair election. But ma free and fair elections vanofanira kuva ne a post-election free election pact. Yokuti vanhu vanenge vaenda kuma election vanofanira kuzati tapedza ma election tichamira sei. Kuita tisaramba tine conflict munyika muno. We want people to be united and to work together as my stakeholders. That we MDC come and unite to build your country. We can't be a country with our politics every time. Slogans this, slogan that. Let's have slogans of development. Let's have slogans of economic development. Yes. Let's have slogans anengari ku fourth industrial revolution. Tichienda kunounza the smart technologies. Making sure Zimbabwe is the hub of development. The hub of infrastructure in the region. The hub of development on the continent. That's where we must go. So tashika mazambu kwa hama zangu. Panodi kwa kumeka crucial decision. Isutu, this is a unifying moment. Nakato cheta team. Irukushanda makomindi zatawa kwa nakomre iskana. Kuanduza. Vanwe Zimbabwe mirirai kuzwaka na chari za picho. Wamanda eka rira msaso siya. Basa natakupai.
Mukuita izvi vachamisa vatiwo vachabatana nevose vanenge vachiratidza kunyunyuta nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vashorawo nyaya yekudzingwa kuri kuitwa nhengo dzavo dzedare reparamende, Senate nekanzuru nebato reMDCT riri kufanotungamirwa naDr. Tokozani Kupe. Asi vachipindura panyaya yekuti paitwe Transitional Authority, mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati izvi hazvisi kuzoitika.
Hatiteereri mashoko anobva kunyika dzokunze kunzi the best way yekuti mupudze hurumende yeZANU-PF nekukanganisa magariro akanaka nerunyararo rwemunyika yeZimbabwe. Indai munokumbira kuti tida kuita Transitional Authority. Chii chinonzi Transitional Authority ichocho? Hatigadzire hurumende yezvigamba, hatigadzire hurumende yekuita sekunge zvipenga zvipenga. Ndokusaka tichienda kusarudzo. Kana taenda kusarudzo, vano muZimbabwe vanozvitsvakira mutungamiri wavanoda nomufaro murunyararo. Kana ahwina opinda muhofisi otonga nekutungamira, isu tose tichitevera. Tozomirira zvepanosvika imwe nguva yesarudzo kuti vaya vanga vachifunga kuti kuda vano umwe vanofungira vouya naivo mucheta murini. Isu tose takangomira kumashure kwavamunangagwa tichiti bhora mberi.
Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Vachipindurawo panyaya yekuti bato ravo riri kutsigirwa neZANU-PF mukudzinga nhengo dzeMDC Alliance, mutedzeri wemutauriri webato reMDCT vaKalipani Pugeni vati ichi hachisi chokwadi.
Chokwadi nderokuti makanzura nemaMPs akadzingwa ana kudzingwa naDr. Kupe. Akadzingwa nepati musangano nekuti musangano ndiwo wakava recommenda. It's the party that recommended them to the alliance. Saga party is withdrawing them now. Nekuti they have turned against the party. So tiri kuita tiri kugadzirisa musangano wevanhu. We won a Supreme Court judgment. Saga we are following on that Supreme Court judgment. Kana uchingati kuterera mutemo weparty ne Supreme Court judgment. Torikola tigadzire musangano wevanhu.
Mutedzeri wemutauriri webato reMDCT vaKalipani Pugeni vachitaura vari parunare kuBulawayo. Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti Zimbabwe yatangazve humwe urongwa hwekutsvaga vekushanda navo kukambani yeZisco Steel iyo yave nemakore yakavharwa ichitadzawo kubhadhara vashandi vayo. Zisco yakambonyorerana chibvumirano nekambani yeESA yekuIndia asi hapana chakabuda. Kusashanda kwekambani iyi kuri kupawo kuti dhorobha reRedcliffe kuKwekwe rairaramiswa nekambani iyi kubva kumakore ekuma1950 riite sedongo chairo. Asi vhiki rapera Dr. Nzenza vakagadza bhodhi idzva kuti riedze kumutsiridza kambani iyi. Kugadzwa kwebhodhi idzva kwakaonawo vainge vakafanobata chigaro chasachigaro webhodhi racho muzvinafundo Gift Mugano vachisiya basa nekusawirirana nemamwe makurukota ehurumende. Asi mutsamba kuvatori venhau Dr. Nzenza vakatenda muzvinafundo Mugano nebasa ravakati vakabata. Mukuzeya nezvekumutsiridza Zisco Steel tabata Dr. Nzenza.
Kambani yeZisco Steel kubva kare kare yakanga iri kambani hombe inogadzira simbi. Waiti ukataura kuti simbi waimba wataura kuti Zisco Steel. Yakanga ichipa vanhu mabasa vanosvika kuma3000. Asi patakazosvika muna2008 nyaya yemagetsi yakanetsa nezvimwewo zvakangokanganisa zvikakonzeresa kuti kambani iyi ivharwe, rakave dambudziko hombe munyika muno. Saka vamunangagwa president vedu vakataura kuti ngatisimudzei Zisco Steel imuke kutopfuura zvayaive.
Saka zvi zvamuri kuita kumutsiridza kambani?
Paurongwa hwedu chekutangisa tatanga nekutsvaga nhengo dzinonzi board. Board iri tingati ndo vana mazvikokota vanoshanda pamwe chete namaneja mukuru. Saka maneja mukuru watasarudza anonzi Dr. Karonga anove iye mazvikokota wenyaya dzemining engineering. Saka ndo vachatungamirira muchidimbu chiri kutevera vanenge vachitungamirira kusimuka kweZisco.
Asika kumutsiridza Zisco kunoda mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora, Dr. Nzenza. Muchaita sei kuti muwane mari?
Tiri kutarisira kutsvaga mainvestor kuti tishande navo. Iye zvino tichiri kungotanga, asi tinotarisira kuti kwatiri kuenda uku zvinhu zvichanaka patichasimudza Zisco. Ndine vimbo yakakurisisa kuti Zisco still ichasimuka igodzokera payaive huye igopfuurazve payaive, vanhu vagowana mabasa.
Gurukota rinoona nezvemaindustry, Dr. Sekai Nzenza, vari parunare muHarare. Sezvo tisina divi ratinorerekera, tabatawo avo vaimbenge vakabata chigaro chasachigaro webhodhi reZisco Steel muzvinafundo mugano.
Ichokwadi kuti ndaresigna kubva pabhodhi reZisco sachairman and sabord member, nenhaue yekuti tanga tine makakatano waitaita nemaministers ari muhurumende angaichiti uri kutaura zviri kushoropodza mapolicies ehurumende, saka unofanirwa kuti utaure zvinosapota kana kutonyarara zvachose. Saka nekuona kwangu nebasa ratinoita kubatsira hurumende kuti iite mapolisi akanaka, ndakaona zvisingakodzeri, zvisingabatsiri nyika kuti titore chidanho chekuva mubhodhi wobva watovhara muromo zvachose.
Ko sei musina kutenda kuti munyarare?
Nekuti policy making cycle inoitwa munyika inoda kuti vanhu vafambe nayo vachinzvera, vachipa mazano akasiyana-siyana kuita kuti tibude nechinhu chakati mbi. Saka hakuna nyika inobuda nepolisi yakanaka isingataurwi pajekerere kuti inoita here, kana isingaiti seisingaiti nemasuggestions acho andokuiswa in the place kuti vehurumende vazvitambire.
Ko panoita matambudziko ei izvozvo zvikasaitwa?
Zvikasadaro tatopinda musango. Saka inini ndakasarudza kuti regai ndisiye zveubhodhi member, nekuti hazvina higher calling. Zvine higher calling ndezvekutobatsira nyika, nekuti tiri mumatambudziko akanyanya. Saka hatingasiviri zuro rutakadzidza kuchikoro rucherera nemvura, nenhau yekuda kugara pachigaro cheuchairman nekuda kuita comply nemademands emaministers iwaya. Saka ndo saka ndatora danho rekuresigna, nekuti zvinoda kuti tiende mberi senyika. Chimwe ndechekuti constitution yeZimbabwe yakanyatso kujeka kuti munhu ane freedom of expression and kunyangwe even transitional stabilization program inozvitaura izvozvo kuti toda kuti vanhu vasunukiwe kutaura paite madivergent views kuti nyika ibudirire. Saka hatikwanisi kuzonyarara, ndo saka ndasiya.
Muzvinafundo, Gift Mugano, vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump neZuro Maneru vakapemberera zuva rekuwana kwenyika yavo kuzvitonga kuzere kubva kuBritain pasi pedingindira ranga rakanangana nekuremekedza mabasa anoitwa nenyika yavo kana kuti salute to America. Mumashoko avo vaTrump vakashora zvikuru vanopikisa avo vanoti vave kuda kukanganisa nhoroondo yeAmerica. Mashoko aya anoteera kuputswa kwezviumbwa zvakasiyana-siyana zvinonzi zvinopembedza vanhu vaisa vatema muutapwa. Asi vachinyora padandemutande ravo reTwitter, vari kukwidzana navaTrump musarudzo dzemunambudzi vaJoe Biden vebato remaDemocrats, vakati America yakavambwa nechinangwa chekuda kupa munhu wose mukana wakafanira zvisinei neganda rake. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Ndino mukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupapurai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navatakudzwa ngadziore. Mutungamiriri wesangano rezinasu. Vechidiki vesangano rezinasu vanga vachiratidzira kuHarare chishanu apfuura. Vachichema-chema nenyaya yezveuori, vachibata zvekare nyaya dzezvematongerwo enyika. Saka tatati ngatiunzeuka mutungamiriri wesangano iri vatakudzwa ngadziore pachirongwa. Kutinyatsonzwisisa kuti chii chakaita kuti vechidiki ava vabude nauwandu hwavo vachinoratidzira. Vangadziore, ndino mugamuchira muchirongwa.
Maita basa nenguva nini pachirongwa chenyu koma maikove?
Aiwa, tototenda imi. Ngatibate nyaya yatakunzira ipano pachirongwa. Tiudzeiwo vangadziore, chii chakaita kuti vechidiki vesangano rezinasu vabude neuwandu hwavo vachinoratidzira pakopa kabhana chishanu apfuura?
Chakaita kuti vadzidzi veZimbabwe National Students Union kana kuti zinasu vabude neuwandu, chekutanga ndingangoti ndechekuti nyika iri muutapwa, nyika yakabatwa nembavha uye upfumi hwenyika hwakavandamuka. Asi mudimbu ndingangoti pane pakachema mwana uya akati muri kundikuwadza nembambaira. Hongu maziso eruzhinji vakaona mbambaira, asi zvakakosha kuti tizive kuti vechidiki vari kukwadzwa nembambaira. Mbambaira dzeumbavha, mbambaira dzekushaya fizi, mari dzedzidzo, mbambaira dzekushaya zvokuendesa pakunodzidza pamasaisai, imbambaira dzinokukwadzwa sevechidiki. Zvino takatora matanho ekuti isusu semwana uya regaiwo tiratidzire, tiratidzire kuti isusu hatisi kufara nezviri kuitika, nekuti zviri kuitika munyika kana kuti mufumi hwenyika zvinotiafecta, kana kuti zvinoti matambudziko atinozosangana nawo kana tiri kuzvikoro.
Sevadzidzi imi munosangana papi panyaya dzematongerwo enyika?
Ndingangoti sevadzidzi tisati taita vadzidzi tiri vana veZimbabwe. Vabereki vedu vamunoona mukoma maiko uye vachipiwa mari dzisingakwani, vabereki vedu vamunoona vachizingirirwa nemapurisa mumadhorobha vachirohwa, vabereki vedu vamunoona vachishunguruzwa vachibviswa chimiro pamberi pedu isusu takatarisa sevadzidzi. Vabereki vedu mukoma maiko uye vanoshingirira vamwe vabereki vari kushandisa nhano dzisina kunaka kuti vaburikidze vachatiendesa, asi chido nechinangwa chekuti isusu tiende kumberi. Saka hatina chingatidzimirira kuti tipindire munhau dzematongerwo enyika.
Asi vangadzore, kune nyanzvi dzematongerwo enyika vane maondoro akasiyana nemi vanoti sangano renyu riri kushandiswa nemapato anopikisa mukurwisana kwavo nebato reZANU-PF. Vanoendera mberi vachikukurudzirai kuti imi musapinde munyaya dzematongerwo enyika, vachiti tarisai nyaya dzedzidzo chete. Munotii nazvo izvozvo?
Kana tikapikisa tikati hakuna mabasa, tonzi taavanhu veopposition. Tikanzi tikapikisa totaura kuti hakuna mvura yakachena, hakuna mari dzechikoro, vabereki vedu vari mumaqu, tonzi taavanhu vanopikisa, vanomirira bato rinopikisa. Haasi wese munhu anoona chakashata anopikisa. Saka ndinongoti kune vanhu vakadaro mukoma maikoyi, mukavaona ngavagadzirise pfungwa. Tikana tikabuda pachena tichitaura zvatiri kusangana nazvo, nekuti zviri kuzvikoro zvinonzwisa tsitsi, zvinopisa tsitsi. Nhano dzaakutorwa nevana kuti vazviviridzire inhano dzinopisa tsitsi.
Makatarisira kuti muchange muchiendera mberi muchiratidzira here, uyezve muchange muchiratidzira kusvika rini?
Isu hatingagumiri mukuratidzira. Mukuratidzira kwatiri kuita izvezvi tiri kuda kuti vabereki vedu vazive kuti navo tinozviziva kuti chinangwa chiri pamapfudzi edu kuti chitakure tiendese nyika kuKenani. Saka chatiri kupa tingangoti muono wekuti vadzidzi vapindira vabereki, yanguva yekuti matane. Hatisi kuzoratidzira tega, ticharatidzira senyika yeZimbabwe, tisu students movement, vadzidzi nelabor movement, vashandi. Tichapa gwaro rekuti zvakwana kune varipo mbavha magororo ari kutambudza vana veZimbabwe. Saka hatisi kuzoratidzira tingori Zimbabwe National Students Union, tichatora avo vanobvumirana neshoko reshanduko, nekuti yanguva yekuti ziya reshanduko riyerere pamapfudzi, riyerere kumisana kwevana veZimbabwe.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vangadziore. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Maita basa mukoma maikove.
Muri Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection muineni Mike Hove pano panepfenyuro yeStudio 7. Anokonekai nemufaro, ndinonyu Mike Hove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Nani rakanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Muchirongwa chedu chanhasi tirikutarisa satanism, iyo inonzi irikuwedzera zvikuru muvanhu munyika dzakasiyana siyana. Nhasi tina mufundisi Dr. David Simango kuti vatitaurire pamusoro pesatanism uye kuti vatipe ruzivo rwemutsauko wayo nechikristu. Dr. Simango.
Tinotenda zvikuru baba Hwande tichikwazisa vatereri vese veStudio 7. Nyaya muri kutaura pamusoro payo yesatanism inyaya inoda kuongororwa zvikuru. Chokutanga tinoda kuti tizive mutsao wesatanism nechikristu. Chinonzi chikristu chinoitika nokuda kwokuti munhu wagamuchira Jesu Kristu somuponesi wake. Ndo chikristu ichocho. Hatimbotaura pamusoro petsika. Tsika dzakanaka dzinoitwa nevanhu hadzivakonzeri kuti vave makristu. Unogona kuita tsika dzakanaka iwe usiri mukristu. Saka kuva mukristu kugamuchira Jesu somuponesi, then munhu onzi wava mukristu. Nokuti kana waikuzoita zvakanaka wava mukristu, unenge waikuratidza kuti uri mwana waMwari. Hauiti zvakanaka kuti uve muKristu. Unova muKristu kuti uzoita zvakanaka, nokuti Kristu ndiye anokupa simba iroro rokuti uzokwanisa kuva mwana waMwari, ukwanise kuita zvakanaka.
Satanism chii?
Tinoziva tose kuti vanhu vese vakatadza, sezvinotaurwa naPaulo kuti vose vakatadza vakasasvika pakuhwinya kwaMwari. Zvino nokuda kwokuti vanhu vakatadza, chinoitika ndechekuti vanhu vanofamba muzvivi. Asi kufamba muzvivi nokutadza hakusi kureva kuti munhu musatanist. Hunhu hwedu hwokuberekwa mumbereko yezvivi, saka vanhu vachitadza. Zvino nyaya yokuti munhu uyu musatanist yakadzika kudarika kuva munhu anongorarama achingotadza nje.
Musatanisti munhu akadini?
Musatanisti munhu akatozvipira kuti inini ndinoda kushumira Satan. Vanotovaone masymbols avo kana kuti zvimicherechedzo yavo yavanoziva yavanoita mukunamata kwavo rima kana kuti iye Satan wacho. Jesu Kristu achitaura pamusoro paSatan unoti nokuti mbavha inouya kuzoba nokuuraya nokuparadza kuna John 10 verse 10. Saka vanhu vanonamata Satan vakatozvipira kuti vaite kuda kwake iye Satan. Vanofarira kudeuka kweropa, vanofarira kuparara kwezvinhu, asi vari dedicated kana kuti vakazvipira kuti tirivo kwaSatan. Vanotoone dzitembere dzavo dzavanoenda kundonamata, vanotoone nzvimbo dzavanozvipira, vanotoone hanzu dzavo dzavanopfeka, vane maitiro avanoita, vane mhiko dzavanoita. Saka chinhu chakadaro saizvozvo chakatanga manje manje kuabout 1966 nevamwewo vakatanga kuzviita vachiti isusu tatova nechechi yedu chaiyo yokwaSatan. Saka ruzhinji rwepasi rese manje kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana kwatova nevanhu vane matemberi vanotozvipira kuti tiri masatanist. Panapa paSouth Africa inotovapo chechi yakatozvipira inotova navanhu vari kuti tiri masatanist. Tsika dzavo vanhu iva vanokuda kuti vari kunamata Satan. Vanenge vachitoita basa rokukurudzira zvakaipa mukunamata kwavo, zvakafanana nokudeuka kweropa. Nokuti Bhaibheri ratiudza kuti muvengi unouya kana kuti Satani anouya kuzoba, kuuraya nokuparadza. Ndiyo ndava muchiona kuti dzimwe nguva zvinhu zvinoitika pasi pezuva zvakafanana namaaccident, zvakafanana nokufa kwavanhu, zvakafanana nokuparara kweropa revanhu. Ropa romunhu rinokosha zvikuru, harifaniri kungodeuka manga manga nokuda kwokuti ko munhu wakasikwa nomufananidzo waMwari. Saka nokuda kwokuti Satani muvengi waMwari manje anofarira zvinhu zvakadaro zvokuti zvakaitwa naMwari zviparare. Saka masatanisti anozvipira kuti vamire vachitonamata iye muurai Satani, vachitoitawo kutoitawo mukunamata murima, vachitoonekana nemweya yakaipa saizvozvo. Saka ndozvinhu zviri kuitika, ndochinonzi musatanisti. Hazvisi kureva kuti kana munhu angotadza otonzwa kuti vamusatanisti. Ayo, ava vanhu vakatozvipira ende boka racho riri kutoenderera mberi pasi rese richida kutoti rikure kuitira kuti vanhu vazhinji vazvipire kuna Satani.
Tinotenda mufundisi Dr. David Simango. Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvekare zvondo rinouya, apo tichaenderera mberi nehurukuro iyi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti muve nesvondo rakanaka.
tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu anokuonika ine mufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kuNtulikazi 2020 ngo Kips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe. Kanye lababulawa umkhuhlane lo.
Umkhuhlane lo sesethukile. Sasibona ingazathi into edlulayo kodwa ha.
Ibandla le MDC Alliance lithi liyakusekela okumele kwenziwe ngabanye abantu eZimbabwe abathi ekupheleni kukaNtulikazi bazatshengisela emigwaqweni befuna ukuthi ibandla leZANU-PF liphume embusweni.
Kusobala ukuthi khona izinto kuleli lizwe ngasamanga kuhle, kanti njalo indlela izinto ezimi ngayo kuleli lizwe kukhanya ngani kakusela bukhokheli obukhona.
Abakubandla leZANU-PF bathi umbuso kawuthathwa ngenkani.
Ukuthatha umbuso kumele kube into e-democratic, into esemthethweni.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe okulabantu phose abangamakhulu ayisikhombisa 698 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo kusukela ngombimbitho lonyaka. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula amajumi ayisikhombisa 73 abahlolwe batholakala belomkhuhlane lo izolo. Kusukela ngesikhathi kuqhamuka iCOVID-19 eZimbabwe sokulabantu abafika phose amakhulu amabili 181 asebasila. Abayisificaminwembili 8 babhubha. Sokwahlolwa abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi ayisificaminwembili 78,476 eZimbabwe. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezilijumi lanye 11 million asebabanjwa umkhuhlane weCOVID-19. Omunye wabethuswa umkhuhlane lo ngumnumzana Ansa Malinga ohlala eziqalabeni eLupane.
Sesilindele igodi kuphela kulanto esingayenza. Okusala kuphela ukuthi sithembele kuNkulunkulu ngoba lokhu ngazi ukuthi yazivikela. Kwehlile amakhiwa abantu abalezimali kodwa nampa bayaphela abunemba kuthina siyayenzani.
Umnumzana Simahedo Manginyeza ukusimo esifanayo.
Inkinga nje ukuthi thina abantu siwuthatha kancane. Umkhuhlane ukhona phakathi kwethu uyaphila and uyasimosha. So asizameni ukuthi sonke lapho esikhona sizame ukwenza into ezifaneleyo khonokho sixwayiswa ngakho ukuthi kasizivikeleni ngakho. Xa ungazange uthande ukuthi uzivikele ube kwazi ukuthi uyasimoshela. Mina lami bengithanda ukuthi ngithi hayi angaboni ukuthi umuntu ogulayo nguphi. Sengibone abantu abathathu ebembajwayela abatshone phambi kwami. Omunye wakhona ungcwatshwe izolo nje.
Kuthi njalo umnumzana Robert Sibanda laye wethukile okumangalisayo.
Sesethukile. Sasibona ingazathi into edlulayo kodwa ha sesinanzelele ukubana into leyi iyakhula. Inani liyaqansa. Ngalokhu hayi sesigeza sibukugeza lokunga hambi emphakathini nanxa sokuvuli ukuthi hayi abantu abahambe mina lemuli yami ngiyazama ukuthi singangeni emphakathini ndalokho okuthiwa ngama mask siyagqoka sibili ukuthi angifisi kubana kungabi kube lomunye ongagqokiyo. So hayi siyazivikela sibili lokugeza siyageza lama lemon siyanatha ambibili sama lemon achisa usinathe.
Udlela evalweni lomnumzana Sibusiso Majazi.
Okubuhlungu ukuthi eZimbabwe kuyinkinga ngoba
usizo lwakhona luzoba luncane njalo angikhumbula ukuthi banemishini enele ukuthi abantu betestwe nje okusele ukuthi kuyoba yibubhinqibhinqi izidumbu asazi ukuthi bazovimba kanjani or bazokwenza kanjani ngoba abanye bazogula beze bezisilele abanye njalo bazodla kodwa ke ayi akesithembe yona inkosi iyo ezongenela ngoba ngiyibona ubungozi obukhulu kakhulu ezweni lethu lokuzalwa akunamithi akunazibhedlela ezenele ukuthi abantu mhlawumbe begcinwe khona or benzeni so yinto ezwisa ubuhlungu kakhulu leyo
ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wethusa lezakhamizi edaluka elupane esabelweni semathebeleni north okuhlala umnumzana Moven Ngwenya
ke zasibili ubona ukuthi konke lapho inkumba ziyageza yonke into iyageza imizila ndani phakathi kwesandla laphakathi kwesandla lezithupha keze sibe ubona ukuthi sikuyarabha kuzwayo yikho ke uzigezela ungajahanga uwemzuzu engakwana 20 minutes isepa madoda isepa isanitizer ngayikhona futhi kuphela iyabiza lapha abalayo mbonekani ngamadola awemelika eZimbabwe uzima uzima ke lapho hayi abantu kabaphephe i-social distance yona liyana iqakathekile amamaski egqoke watshe ayinwe
umnumzana Alec Nyathi uthi uzivikela ngendlela eziningi kumkhuhlane we-COVID-19
mina ngizivikela ngokufaka imask nokugeza izandla ngisanitizer isikhathi zonke every 1 hour
udokotela Xolani Ndlovu osebenza empilo hospital uthi kumele abantu bazivikele sonke isikhathi ngoba uyingozi umkhuhlane we-COVID-19
coronavirus ayikabile treatment ayikabile vaccine so oqakathekileyo yiprevention so uma kungela sizathu sokuthi uphume ekhaya hlala ekhaya uhulumende ngabe selifthile kancane ama lockdown measures etc kodwa kuse muntu lo muntu ukuthi azikhethele yena ukuthi yipi ipart azayidlala ekuvikeleni ukubemetheka kwalomkhuhlane so ama measures ona lana social distancing washing of hands wearing of mask ungabi in a crowd when you don't need to be ungaphuma ungene town when it is not necessary
abantu abanengi abatholakala belomkhuhlane lo kulezi nsuku ngabavela emazweni achiyeneyo ababuyela ekhaya sebehlubheka lapho ababehlala khona
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umanyano we-MDC Alliance uthi uyasekela abantu abafuna ukutshengisela emgwaqweni ekupheleni kukaNtulikazi. Abathi kumele ibandla le-ZANU-PF lisuswe embusweni ngenxa yokuthi selehlulekile ukubusa ngemfanelo. Umkhokeli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa okhulume loZulu namhlanje kumabonakude kulokhu okuthiwa yi-electronic rally uthe abafuna ukutshengisela ngaphansi kwesihloko esithi hashtag ZANU-PF must go balilungelo lokwenza lokhu. Inhlanganiso ezijiyeneyo zithi abantu sebekhathele ngokuhlubheka eZimbabwe ngakho ke sesifikile isikhathi sokuthi bangene emigoqweni besuse ibandla leZANU-PF embusweni. Kodwa abakubandla elibusayo bathi lokhu kuyafana nokugenqula urhulumente ngodlame. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Priest Dubeko Sibanda omele iBinga West edala lepalamende lomnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF. USibanda usungula lolu daba.
Ukhulumile umkhokheli wethu u-advocate Nelson Chamisa ukuthi khona okwakuqala kusobala ukuthi khona izinto kuleli lizwe kasamanga kuhle kanti njalo indlela izinto ezimi ngayo kuleli lizwe ukukhanya ngani kakusela ukukhokheli obukhona okutsho ukuthi ke kathesi sokutshengisa ukuthi sokule vacuum ekhona ukukhona okufuze kwenzakale ukwenzela ukuthi ilizwe libe njalo lokukhokheli libe nalapho eliqonda khona wasesitsho ukuthi kodwa isikhathi asikakwani limbiza kayikaxwathi kwanela sokuseduze kodwa ukukhulumile ngendaba kamhla ka 31 July ukuthi hayi thina njenge-MDC Alliance kasikhethi ukuthi khona i-action yokulungisisa ilizwe ivelela ngaphi leyo action kamhla ka 31 July siyayisekela kodwa ngokubona kwethu limbiza hayi kayikavuthwi sokuseduze kodwa ukuthi kulungi
ye baba Thuma uyambuza lapho uyakhuluma ubaba uSibanda
Mthembo into khona inye since baba lozibuse kwela kithi eZimbabwe into zonke esizenza sizihamba ngento le bathi ngesikhiwa ngama democratic tenets okusho ukuthi kona ukuthatha umbuso kumele kube into democratic into esemthethweni into ekuconstitution eZimbabwe and into yokuthatha umbuso lapha eZimbabwe ongathezi ukuthi kona ukhankase abantu bakuzwisise njengakhona oku abakwenza be-MDC ikubona belama seats eParliament abalawo ngoba bakhankasa labo bakhankasa kona baziswa ngabantu ababazwisisayo babavotela ngikhuluma nje umfowethu uMadweko lapha ngu-MP ebhinga kona futhi ukuthi wakhankasa wanqoba owethu wayekhona ngale ebhinga yiyo indlela yokungena embusweni yona leyo lezi ezindlela esezikhulunywa lezi ezokufuna ukushaya ama-shortcut ngiyathaba ngoba uyasho lapho ukuthi bade kona hhayi akukaqhwathi vele akuqhwathanga kuyaqhwatha ngo-2023 sesingena ku-election yiyo kuphela indlela abangangena ngayo embusweni ngendlela epheleleyo ukuthi be-election nxa kungasiko lokhu sokuphandle kwalokho hhayi kuyabe sekubudlwangudlwangu-ke bona lobo
ye kodwa nxa sikhangela baba Sibanda sibona ngazani abantu bathi bayahlupheka okumangalisayo ngakho ke sokumele kwenziweni ngesikhathi esifitshane esilandelayo
into ekhona Dube ngeyokuthi ungakhangela indlela esisiwa ngayo i-value yemali yethu yaseZimbabwe isisitsho ukuthi khona wonke umuntu othengisayo ongabe elalokhu azithengisela khona akasakwanisi ukuthi kusasa evuke enike abantu bakhe into yokudla umumo usutshengisa ukuthi indlela emi ngayo izisebenzi ezihlanganisa izisebenzi zikahulumende ngitsho amapholisa kanye namabutho ngabasakwanisi ukuthi imali leyo abayiholayo bevuke kusasa bethengele abantu ababo into yokudla ngabalamehlo ukubona khona lokho ukuthi sebehlubekile so ngibonanga mina okuyakwenzakala ukuthi hayi abantu bazasukuma abantu bayangena ezitridini bangangena ezitridini umuntu ofuzama ukuthi ufuze uhlalwe phansi ulungisiswe ku-2023 okukhulunywa ngumnewethu hayi ukhatshana kakhulu abantu abangeke baqhubekela phambili ngendlela oyiyo beze bemile ku-2023
baba Thuma
ye Mthembo into ekhona lapha yile emuveni ngapha bese sijwayele into leyana esiyethi ngesingisi i-populist politics ukuthi kona ngingawunika umzekeliso yokuthi kona ngiyakhumbula ngomunye umnyaka uminister of finance at that time kwangubaba uChinamasa ekhulumela sithi hayi ilizwe alilamali lokuthi sibhadele ama-bonus kodwa upresident owayekhona ngesikhathi sonalesi umunye ubaba Mgabe wathi efika kwakirali wathi hayi ekela ngichaza abantu wathi hayi akunanto enjalo ibhonasi izabhadala dingani imali khona kwananta kuthi hei kuchaza abantu ngasona lesisikhathi kodwa kubulala umkhonomi ifeza ngoba leyo mali iyabizavela ngayo so kathesi okwenzakalayo lapha yithi kona lo uhulumende okhona okababa umnangalwa is biting the bullet straight la bayenza lokho notona kubuhlungu kathesi but kusasa kuza kuzagcina sekulunga
lapha sizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-MDC Alliance lo mnumzana Joseph Thuma okubandla le-ZANU-PF bebexoxa le-Studio 7 le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington This is Wasipuma Kumakakazi at 909 meter wave, 4930 lagu, 15460 kilohertz short wave. Sina ngangeni kusigaba esilandelayo othi sibone ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 531,000 asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Inhlanganiso ye-Africa Center for Disease Control ibika ukuthi sokulabantu phose abafika inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 463,000 abahlolwa batholakala bele-COVID-19 kuzwekazi le-Africa. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Zithithibele izakhamizi zePelandaba ekhumbula lezinye indawo eTsholotsho okulezanuse ezibizwa ngokuthi ngotsikamtanda abakhipha izinto ezesabekayo ezindlini zabo. Benza lokhu ngesikhathi ilizwe lingaphansi kohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane kwe-COVID-19. Abanye bakusola lokhu besithi kumemethekisa umkhuhlane lowo. Kube labanye abatizanose lezi zenza umsebenzi ozwayo. Abatholakala bele mithi okuthiwa ngeyokuloya bahlawuliswa imali, imbuzi, inkomo, amadonki lokunye okutshiyeneyo. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lobaba oziveze ngokuthi ngubhebhe omele izakhamizi, uMnumzana David Mkhabenyana Ngwenya inyanga elodumo. UMnumzana Davis Ndlovu odabuka eTsholotsho legqweta elilwela ilungelo likaZulu. UMnumzana Machobala Ncube uBhebhe usungula lolu daba.
Abantu laba bakhona ngabeshoneni bakhipha izinto zonezo zitshoyozisa ezosabekayo emzini yabantu, babhadalisa njalo njalo kuhlela phambili. Ukuthiwa ngosipika mntana
singathi khonokho kuqalise nini njalo abantu babhadaliswane khonapho babo?
Ukuthi kuqalise nini angisela qimbisi ukuthi kuqalise nini. Into ekhona right now eyenzakalayo awukhethi ukuthi yini, ungaba yimali, imbuzi, donki, inkomo, awukhethi.
Lokhu kwakuvele kusuka khona lango-1824 into enjalo yayivele ikhona. Yikho ubona kule ntaba zabathakathi esizinda. Intaba zabathakathi abantu mabe loya kwedlulise kokuvele kusuka khona kudingwa abantu ukuthi kabagezise isigaba ukuze banqabele ubuthakathi bungayiphambili. Kutsho ukuthi-ke khona lokho nxa isiga sikhona esinjalo induna nabosobhuku yibo abadinga abantu ukuthi akele sincede bantu ezesikhesela linto esihluphile kangaka. Besebedinga-ke bonabo bantu izanuse zonezo ezihamba zidiliza izigazo lezo ezinjalo. Abantu bayaqatsha, abantu bayahlinzwa, baculwe.
Lami ngihle njengesakhamizi ngafika ngathi hayi mina lokhu kangikuzwisisi, kodwa-ke abantu basebejika sekungani kuthiwa lami ngingomunye umuntu mhlawumbe olezinto oyala ukuthi mhlawumbe izinto zakhe zikhitshwe. So ezinye izakhamizi zase zingana zisakuzwisisi khonoko. Ma ngangibona konke kusenzeka ukuthi abantu bazokhitshelwa, kuthi ma ngase kukhitshiwe kube sekuthiwa kuzofakwa izikhonkwane elayinini mhlawumbe eziyi-4 ekuqaliseni lekugcineni ngapha bese kugejelwe esinye emgodini. Mina ngazibuza ukuthi konke lokhu kwenzelwani.
Sikhulume legqwetha lethu lapha ubaba Machobala Ncube. Baba Ncube, emthethweni kuthiwani nxa sikhangela khonoku-ke okwenziwa ngabantu labo?
Umthetho uthi wona nxa uzahamba usithi ubani ngumthakathi, ubani uyaloya, yinto engavumelekile leyo. So abakwenzayo khona lokho besebenzisa umthetho uthi wona into okuthiwa ngama-unnatural means. Engibona yikho abakwenzayo lokho ngoba angithi bathi bona bayangena emoyeni bese besithi lo muntu ngumthakathi, lo ulezinto zobuthakathi, ule nyoka, ulani lani.
umthetho awuvumi konoko ngoba nxa usenzwa konoko uhlukumezwa uzulu. So okuqakathekileyo ukuthi abantu bonabo abangabe be-affected by ukwenza kwalaba abantu bahambe baye emapholiseni aseduze kwabo ukuthi bayebika ukuthi hhayi nako okwenzakalayo. Nxa sibuzisisa abazi umthetho bayatsho ukuthi lokhu yikwephula umthetho. So labo bantu kufuze ukuthi babotshwe.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke besixoxa labantu abatshiyeneyo ngokwenzakala eJolojo okulezanuse ezibizwa ngokuthi ngabotsika mdanda. Kuthiwa ke bangena ezindlini zabantu bephendlaphendle bethola izinto ezijiyeneyo kodwa abanye abantu bakusola lokho. Okwamanje sokuyisikhathi sabatsha.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike wobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha mayelana ngokulwisana okwenzakalayo kumabandla aphikisayo phakathi kwebandla le-MDCT ekhokhelwa ngu-Dr. Thokozane Khuphe lebandla lika-Advocate Nelson Chamisa i-MDC Alliance. Kuhlelo silo Ashley Phunye, ingcwethi kwezombusazwe, uNajohn Ndlovu oncintise kukhetho luka-2018 ezimele yedwa kanye lomnashi Mtutsa webandla lezano PF. Saqala lo mbono kaNigel asizwe ukuthi yena uthen.
Mina ngibona kuyinto engekho right ngoba abantu bathi bevota, babevota besithi MDC izancedisa abantu kodwa kwathe sokukhanya ingani la i-MDC la yena ot. Kodwa sizabuyela futhi sikhulume ngendawo yokuthi kwathiwa kukhampeni abantu zasibatshela ngamaphathi abo. Kathe sokwenzakala ingxaba ngxoza yena le sikhona emaphathi abantu sebeqalisa ukukhuluma kodwa abantu bathi betshela ukuthi hayi dinganini abanye abantu elingabafaka abanjengama-independent candidate abanjengamanye amaphathi kube ne-diversity ku-politics eZimbabwe. Ayikhona lokhu okwenzakalayo ukuthi kunezanu p f nama-NDC.
Ukulwisana okukhona phakathi kukamakhuphe loChamisa kuyathinta na impilo zabatsha elizweni?
Kuyathinta impilo yomuntu wonke and ngathetha kuyathinta even thina khonapho kobulayo ngoba indawo eziningi siyahlupheka ngendaba yamanzi ngapho abantu bayala ephalamenti ama-MPs they are being recalled.
Hayi, siyabonga Nigel. Nge singene kungqoqo esenzelo Ashley Phunye, ingcwethi kwezombusazo.
Abaqhayi asilale lokuthi ngokutami sinalo lokuthi ngokubathe lokuthi ngomali bese kufuna ukuthi lize lilunge siyangele ukuhamba phambili.
Sike sayenza ingqoqo labanye abasakhulayo bona bathi ukulwisana lokho okwenzakalayo kuyaveza sobala ukuthi sokuyisikhathi sokuthi njengelizwe siqala ukukhangela amanye ama options hayi ukuthi sivotela abantu based on i-political affiliates. Ukubona njani lokho?
Iqiniso because the community made elected leaders ayo and my elected leaders akumelanga le elected leaders bese ngone political party because abafutile political party abafutile umuntu ozabamela.
Ubona ngani ukulwisana okukhona phakathi kwamakhuphe kanye loChamisa kuyathinta na impilo zabatsha elizweni?
Bona ba-right leading because bona balitelani position thina asileli position because asilani layo iposition ye-opposition ngeke ibe yiyeza lesipila okungcono eZimbabwe. Ukulwa noku-exposa into ezinjenge-corruption because
ezenzisizeleisandoni. Hayi, siyabonga Phunye. Asizweni ukuthi abatsha abakubandleleza no-PF bakubona njani lokho? Sixhume uMnashe Mtutsa.
Sifuna ukuthi ngithi mina kubandla le-MDC whatever information abayikhona yethu bewusuku ngoba kukhanya ngani kulokulwisana okuhlanganisela ukulwisana kokuthi ngubani okumele bevuye ukukhokhela lelo bandla. Sithe singena ku-2018 election thina njengebandla lezanu-PF sikhuluma ngendaba ye-unity to unite the nation so that we can rebuild the country that we want. But unfortunately, ngendlela esiyibona ngayo i-opposition yankhona okumele ibe concentrated on holding the government to account is not done that. Instead, they are busy fighting each other.
Hayi, siyabonga Mtutsa. Zulukandaba, siphinde salicela ukuthi lisithumezele ama voice note ku WhatsApp likhuluma umbono wenu mayelana ngalolu daba. Asizweni umbono ka Dr. Nandlovu, umlaleli we Studio 7.
Asokwenziwa nguThokozani loChamisa, bonke bobabili mina amboni ingqubekela phambili ngabantu abadinga ukudla ngoba abadingi ukusiza abantu elizweni kodwa badinga ukuthi bazisize bona.
Siyabonga Ndlovu ngokusipha umbono wakho. Hai, Zulugandaba, isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Asihlanganeni kuhlelo. Big Connection lilami uMikeove ngolwesibili lapha emsakazweni weStudio 7. Olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMikeove. Thwakaza omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike. Okwamanje sike sidede kancane sinike linkundla uNtukameli Nkomo kukholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtukameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana njalo zihlobo zenkosi ezithunekileyo. Ngilibingelela ngalokhu kuhlwa kwanamhlanje. Ngithemba ubana lapha elikhona selilindele ukuthi lizwe ukuthi kambe ilizwi lanamhlanje lithini. Lona esilithole encwadini ka-Exodus eTestamenteni elidala isahluko sesibili indima yamashumi amabili nantathu kusiya ekupheleni kwayo eyamashumi amabili nanhlanu. Lapha okufundeka khona kanje. Kwathi sekudlulile izinsuku eziningi inkosi yaseGibhithe yafa, abakwa-Israyeli babubula ngenxa yobugqila bakhala. Ukukhala kwabo kwenyukela uNkulunkulu ngobugqila babo. UNkulunkulu wezwa ukububula kwabo. UNkulunkulu wakhumbula isivumelwano sakhe no-Abrahama, no-Isaka, noJakobe. UNkulunkulu wabona abantwana bakwa-Israyeli wabanakekela. Ilizwi lanamhlanje likhuluma ngokukhala kwabantwana bakwa-Israyeli bekhala kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu esenze ukukhala kwabo kwenzani. Leli lizwi lingikhumbuza kumbe lingifundisa lokhu engikuzwayo ukusa kwamalanga phakathi kwabantu. Abantu ikakhulu belizwe lakithi lakwamanye amazwe mhlawumbe bayabubula, bayakhala, bakhaliswa izinto eziningi. Abantwana bakwa-Israyeli kuthiwa bekhaliswa yibugqila. Ungabona ubugqila lobo basuka baba bukhulu kakhulu ngemva kokufa kwenkosi le eyayibabusa. Kuthiwa bakhala kakhulu, ukukhala kwabo kwenyukela uNkulunkulu. UNkulunkulu wezwa ukubula kwabo. Lapho okhona njengoba ngisitsho nxa ngena phakathi kwabantu, ngizwa abantu bekhala ngezinto eziningi kakhulu. Ingazake ngizibalise ngizicede. Abanye baze bathi le Themba kabaselalo ukubana izinto ziyakulunga yini. Eqinisweni ukuthi nxa abantu bebubula bekhala phambi kwaJehova, uNkulunkulu uyakhumbula isivumelwano asenzayo mhla edala lesi sizwe. UNkulunkulu uyezwa imithandazo. Kuthiwa insuku zase zinengi. Babedweka abantwana bakwa-Israyeli, mhlawumbe belala bengadlanga, bengatholanga amanzi okunatha, imisebenzi ingekho, bephelelwa langamacebo ngenxa yokuthi ngabantu benyama. Bakhala kuNkulunkulu ukubana uNkulunkulu akukhumbule isivumelwano owasenza labo khokho bethu usifaka kule ndawo esikuyo. Asimbizeni uJehova alalele ezwe. Siyakhala njengesizwe, siyakhala njengezizwe, siphakathi kobugqila bezinto ezingasikhululiyo emakhaya, emisebenzini, emigwaqweni. Lapho esihlangana khona izililo zodwa, abantu kabakhululekanga phakathi. Abanye bayajabula mhlawumbe nxa besibona singaphansi kwezinyawo zabo. Kodwa nxa sibubula kuye umdali wezulu nomhlaba owazi konke, aze azi lenwele zisemakhanda ethu, uza kusilalela. Kabadanisanga abantu bakwa-Israyeli, kuthiwa wezwa uNkulunkulu ukububula kwabo, wakhumbula isivumelwano sakhe no-Abrahama. Kuthi ekugcineni uNkulunkulu wabona abantwana bakwa-Israyeli wabanakekela. UNkulunkulu kasinakekele phakathi kobunzima lobo, imikhuhlane lakho konke okusikhathazayo, asikuthwaleni sikuye. Uza sinakekela kudani labo abangathandi ukubona abantu bephuma ebugqilini.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni. Baba Thixo ingcwele, sikhululeke, siyabubula kuwe ngoba abantu benyama bengafanani lawe bayakhohlwa, abanye bayasinyokoloza, kodwa wena uthembekile izikhathi zonke. Egama kaJesu siyakhuleka. Amen.
uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Sibonga kakhulu uJakalidala untungameli Nkomo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lolwamhlanje. Oliver Lisayo ngoGibbs Dube.